Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu seVisit tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakedzi akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda varamba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isusei MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasa Mewadzai vauza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu seVisit tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakedzi akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira maauthorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tiri kuona pane basa riri kuitwa kuna Namupedza Nhamo, tiri kuona pane basa riri kuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chiri kuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera, kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura Dare Repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwiza neAppworth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu, vakati makanzuro anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuro aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati Dare Repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuro anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kwaiko tirekuti madimolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro ratiri kufamba naro. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari. Isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe idzi.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupaswa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo yatoonawo yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiu maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment dai vamunangagwa vatibatsirawo vaongororo mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuro avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuro inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumisika, nekudaro makanzuro anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuro yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tisiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare Repamusoro rambomisa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rezvemari vaMutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro, amai Priscilla Munangati Manongwa, nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navaNcube kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo. Mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuita kuitika. Vanoti MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa na vachamisa Valuku Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tirikuti isu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsor ma MP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka tinozva kuti ma MPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponsorwa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kuma resolutions atakaita standing committee akaverengwa na vice chairman na honorable Job Skala Nezuro. Takataura isu kuti tichaita ma steps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estruggle and magains estruggle ndomasisa atakawana nezvese zvinoita akuru from asisa atakawana se MDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobhiliva in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda Supreme Court judgment pane vanhu vakanzika vachituka makort kuti makort ari captured, court ye Zimbabwe iri captured. Zvasingazvikuti konasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma protocol funds mapart yeru. Court yabva here pakukepishwa. Kana ikakepishwa, why are we now celebrating? Because ndivona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura yevo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvichokwadi. Tine gamuchira tine respecta iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose, kana pane ane chichemo ngaauye ataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza, tinouya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisa haitipei nekuti tisu varidzi ivo musangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi. Goromonzi High School haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshawa kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko maMPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC inotrade as MDC pamaelection. Indiyo ina maMP akawandisa ari muparliament iko zvino. Vekwanuve vaitrade wa MDC Green vane almost I think around 4. Then PDP ya beat in around 4 as well. Amwevesa vaka winner vari under the ticket RMGCT vachibva ku MDC yavashangirai. Saka isi the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva gumi kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvatorwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati kwebato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa neMDC inotungamirwa na Muzvare Tokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014. Ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika, rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri, ropa matomo kuna Muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe uroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America zvakare varegistra rumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tokutaura kuti taneta neusirisiri weZANU PF hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti zanu pf inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge sina parana isusu okuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti munangagwa ari kutonga nyika isina parliament isina vamwe vanhu varofanira kunge varimo tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo
vacharumbira hanzi navadzokora zanu pf inogona kushaya basa nokuti iri kutonga nyika isina parliament nekubuda kunenge kwaita veopposition uku munoti
hani munorangarira papa yamanje manje MDC pavakataya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza saka kana munhu ari mp akaprotesta kuti kubasa handingi unonyimwa pei zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudizvi handifungi kuti kuzanu pf is a problem really then mati inini parliament yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handizi but payavhugwa mamp aenda ndeapi kana amdc alliance aenda ikoko then there's a problem yatakuona ndeyo kuti muzimbabwe iproblem yemdc alliance mdc alliance imba yayo is not in order and why am I saying that ndezvokuti ivo vanotikanamabvunzo
chiregai tipindure tiri vanhu vanoteerera mutemo kana zvitasevezwa kuparamendi kunzi huyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda nekuti tanzitozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri henging inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika tiri kuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohutikunya nguo wacho hwatiri kutaura ihwoyo ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika mumdc hai taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri zanu pf yatodeclare hondo saka nairi hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira ndiise mubvunzo kwamurika parliament ingatadza here kuziva kuti mdct ibato rakakwikwidza rakazvimirira mdc alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparamendi kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana
mdc alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the fifth congress vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress inumber 5 toda kuvabvunza kuti alliance yakatanga rini pato yealliance ndopa neproblem yandikutaura kuti mdc alliance iri very disorganized kana vanga vari vanhu vari organized ka even chamisa handiti waide asingatauri kuti ifist congress handi ndo pakatangira nyaya saka vari kuti vanhu vari kuzvisunga negavi handitirika vari kuzvisungirira ifist congress vaakukaunda vedu kuna 2004 yanga iri mdct yatangirai ndo yanga ifanira kuti igare fist congress yakazonzinana chamisa mdc alliance ndo yava congress yacho yenumber 5 saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imimi congress yamakaita kugweri iyai makaita muri mdct here kana muri alliance kana mamuri alliance makajamba kubva kunumber 1 2 3 4 macongress makamaitira ku imimi ndimune problem because zvinhu zvenyu hazvina order
regai tipe mukana vadzokora pindurai mubvunzo
vanhu vadzokora musitaura ka muri kuvhiringidza zvinhu imimi
kwemvacharumbira musade kutodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo asi ngatikutaurirei kuti imimi tokozani kupe ari kunzi ndipurezidendi akaenda kucongress akaita purezidendi wemdct koti yenyu yezanu pf ikamuti ndiacting purezidendi wemdct makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita purezidendi kumapati maviri
aiwa ndozvandati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwediko imi timobudisa zanu pf mazviri todzokera pakafa vatangirai makadii kugara congress kuti
muitinokutaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika zvi zvakaitika paya national council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya
zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election
by-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hasichatodzokeri kwazvavabvakana kwakutodzokera futi kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvinhu zvatobva nezanu pf nokuti zanu pf iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegista rumbira vachitaura vari parunare muEdmonton kuCanada. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Vachitaura neStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika mbuye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurugurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murise Sister Marvelous.
Ndinoitwa Precious Chuswa ndiri kutaura ndiri kuno kuFernagheng, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti iko vange vachitaura nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Nekuda kwekuti iko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizara zvemunyika dzavo. Saka even including South Africa ndakaunza vachinzi iko varikutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonzidya isusu kuti iko ukada kutadza number yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar hanzi 100 and something, I think I wanted or something, and see very sure nekuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei. Ende ukada kutadza panhamba iyoyo almost 100 vanhu vakarecover from corona and hapana atafa panhamba iyoyo. So that tells us something kuti drug riri kubatsira vanhu kuMadagascar.
Makadi ko mese inini panapa ndoitwa Nesbet Munjanja ndiri kumaputo pari zvino tirimo mulockdown manje. Nzara mazuva achina awandisa, saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday, totarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari, saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo simiro yatinacho kuno patende.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kanzire guta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi varikugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. Vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19. Asi vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yafamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Arvano ti demoni fa ndo gazwa ni kurumbi za bosi sisi masapote dynamos ati namari zote ti game ra kazitandu wa kunze kwa harare ka ati afford kuti tikwanze kuenda kunoru kuti no support osaka yakatambi wo mufaru ma masapote machinji ti muno harare tinokwaza ku parapara kuti tizo support kuti ripo murufaru momo.
Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Muteveri wemutambo uyu vaMatipa Masauso vati zvinofadza kuti ZIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. Ndinokosawo tigadzire magrounds edu for drainage system and zvinobatsirawo kuti fambewo nemaunzi dzimwe nyika like South Africa. They do it vanotamba August to May, saka tofanira kuita the same thing, tofambawo neinternational.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbi pakuti Dynamos yakabuilda rakini nadolo kufrandi yaizati yange isina vanhu vaigoisa yaita busy nemadraws woita saHarare City takatora part of my experience player Cape United ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinyita madhirivha mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
Asi mutauri weZIFA vaXolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairas utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri 34 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Chokozani Kupe kupiwa mari iyi, asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. We'll be right back.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wala amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuNkwezi 2020 ngifakusebenzi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seligonye lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyanekwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi rule of law.
Umanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bedizisa indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhoti yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingadiziswa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esithiyo nje ngasegqayisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshato okwenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwonke Friday lamhlanje sihamba neqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seligonye lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735. Kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane kwasinja abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623 kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017 kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074. Kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu o-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uzulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishi abantu abazisebenzayo iloba bazokungenele imithethandaba emikhulu ukuthi abantu abahlonitshe bengahlukunyezwa, akulo kulandelayo kutshengisa ke konoku ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo. Nanku idolobho leHarare loke lidiliza izakhiwo zabazisebenzayo, kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthethandaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kalandaba nabantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayiyeke yakwenza lokhu yodwa nje, ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court. Okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende, lapho esingathi ngama-higher offices e-government. Okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwani le ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi, okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidene uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
kutaza abantu ukuba bakhuphe izakhono ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili anokudiliza indawo zokuthengisela ezifesha idungizale eBwet. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilo umnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsha lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku-shortwave.
Umthethondaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekwezele udaba lolu emthethondaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Manungwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManungwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla alamalunga ephalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalunga ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kule viki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtongamile Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncobe.
Isinqumo lesi sihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili. Ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela labavela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uTswangirayo. Kukhona abavela kuMDC, abavela kuPDP, abavela kwezinye inhlanganiso. So imali nxa iphuma, iphuma isiya kubo bonke laba bantu. Angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe. Ngakho ke kuyahlupha ke lapha emalini nxa ususuka yonke uyisa kuye, kanti kulabanye vele ababekade bengelayi. Lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuye phambili izinto zime ngendlela efaneleyo. Lithuba elihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okungakanani iMDC Alliance. Nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance. Kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi lisisiwa umama uthi uThokozani Khuphe kwabanye iyafika njani.
Umphathintambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqumo lesi?
Ngicabanga ukuthi bazaphikisa, bazathi bona iSupreme Court yathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kaba buyele kuma structures ka 2014. Kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC. Iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe ePhalamende linani elithile ngokomthetho wezimali. Ngakho kakuhlangani imali evele ePhalamende lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali yakanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama. Yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani. Kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi kuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela, ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhethi uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyikuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo. Okwakhathesi hayi kakuvumi, kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumente.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Kulive Talk namhlanje sikhuluma sihlangela ukusabalala kwedolobha emhlabeni kodwa likhumbo lesihlobo ngenxa yegcobo le-coronavirus asenelisi ukulungiswa ukubana lingena kulolu hlelo ngicinga njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangile njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuchamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhanyelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali
sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amatisha lathi sizakwengezelela imali ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena ngomkhuhlane we-COVID-19 52 children phambi kwakhe, 35 phambi kwakhe. Uzuthi unesungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula. Utisha vele uku-risk obunye okumandisa. So sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering i-plight yama-teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangela sifile ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje ku-consider amanesi wodwa uphiwe imali amanesi ama-teachers engaphiwa ngakho kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi i-COVID-19 le vele i-sort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana, lo mbalisi uyathelelwa, akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi uku-risky la uzagula.
Isakhamuzi seKezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi nababalisikazi labo headmaster. So kuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kuthiwa yi-sit at home lokho kuthiwa yi-strike sebeyekele umsebenzi. Hathi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kunohlupho lapho olukhona olungafika esikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi ufundise umntwana olomkhuhlane mbongela mkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-tested positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule floor le yomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayisula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawn nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezilemithi efana namasepa okgezi izandla okgezi imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana lesepana leyo kodwa ongalimazi emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbuthelela emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemzimba yethu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe ku-WhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamachumi amathathu lane abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu lesizwe lama Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ungumsekeli womqeqeshi weqembu leDeba Aviation Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi ukuzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni yenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasi isifiso sokuthi bedlale ibhola, kumele ube ne-discipline lokuzinikela, ngoba uma ungenakho lokho kubili, hhayi awusoze wakwanisa ukuphumelela, awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kwiqembu leHighlanders edlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kwiqembu elikhulu leHighlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRaman Kumbu nasebandlula emhlabeni yabathi uBenjamin uWinnard Khumalo kanye no-Edney. UKaseke uthi bonke abaqeqeshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imifundiso yabo yenze kwaze kwadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisayo Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko okuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo sewukhulile, bantu bakumthakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli, lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza siyakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo kuxoxe i-afternity le madoda lesiphiwe nguNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlala phansi. Gambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu ayisebenzela kathesi kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Alhamdulillah. Ngimelesilesekeni kubulawayo uJoseph Njanji.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to four.
Was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elivuliza ngokuthi yi-Family Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitha. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli likhokhelwa insizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu uMsimanga ecasisa ngembali yakhe.
Into kumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu uvele odlala iKatar kakhulu odlala isiginci. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Wathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhona esithana lathi obabe funa ukuyenza into zemithathu okwenza nabale micimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Ongakutsho kubalandeli Msimanga.
Abangathengi amafongfongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza izinto ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
bathanda ukuthenga idlalade lenu balithola njani?
Oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusikonekta ku 0612659640. Mawufuna ya WhatsApp, mawufuna ufoni, uyalithola ku CD.
Likhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaysia ethi maphokothela.
What was another good fellow? Well, I'm standing with a scanning in the last one. In any last edition, the Mkutan in the coronavirus in Zimbabwe. So, look on me, I figure over 2 1 9, the man's father in Maturok in Zimbabwe. But Kubela, the good design that is given Zilla Abapila Mokutanisa. Langa, a high court here to lay his name, so what in the old is in a position. Was a Friday, Lamsanje, Beshamba Lekambu, Elkula Untumu, Rumba, Elisuka Tulayo, Elizabeth, which is some express. Silukova Yelapa, Ushelula Lamsanje, Oliver Lelisayo, Mukraxidis Jeremiah, and City, Libre Limpella Santo, Elichuela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.